kuzwa zvakanaka mukoma tanonoka wande mafambiro aita zvinhu muno muHarare ndezvekuti mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vati vachazozivisa vatevedzeri vavo vaviri mumazuva mashoma ari kutevera avasina kutara uye vatoma zvakare vaengelbert rugeje avo vari muchiuto kuva ivo murongi wandingati political commissar mubato ravo rezanu pf vakatomawo zvakare vapatri chinamasa kuve munyori anoona nezvemari uye anenge achiona nezvekufambiswa kwemabasa vaitwa ivo vaobert mpofu amai mego zvinomona ndivo vatsiva amai grace mugabe pachinzvimbo chavo chekuva munyori anoona nezvemadzimai uchitiwo vapupurai togarepi ndivo vatomwa navamunangagwa kuti vave ivo vanotungamirira boka revechidiki muzanu pf takatarisa zvakare vamwe vatomwa navamunangagwa ndivaparents shiri namajor general sibusiso moyo avo vanzi vave nhengo dzeboka repolitbureau committee yepamusoro yezanu pf zvakare vavictor matema danda avo vanga vari munyori mukuru musangano revakamborwa muhondo yerusununguko ndo vatomwa zvakare kuve munyori achange achiona nezvevaimbovarwiri zvehondo yerusununguko kuchiti zvakare vamutsvangwa avo vanga vari pachigaro wesangano revaimbo vavarwi muhondo yerusununguko vaitwa ivo munyori achange achiona nezveumhizha yatingati science and technology uyezve chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti amai chinomona avo vatsiva amai grace mugabe semunyori weboka remadzimai vakurudzira kuti amai grace mugabe nevamwe vavo vakaita sana vasevhia kasukure navajonathan moyo vasungwe kwavari ikoko vauye kuzosangana nemhosva dzavaropomerwa asi ndinotsinira kuti mhosva idzi hadzisati dzatomwa kunzi dzinzi ndedzipi chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti vamunangagwa vativo zvakare sarudzo dzichaitwa panguva yadzinofanirwa kuitwa uye sarudzo idzi dzichange dzisina mhirizhonga vakatsinira ivo vachitivo zvakare vanogona kukunda musarudzo idzi nokuti vari kuona sekuti pasisina mapato anopikisa akasimba imwe nyaya yabuda zvakare ndeyekuti vativo vachaona sehurumende kuti vawanisa vanhu dzimba dzinokwana idzo zviuru mazana mana sarudzo dzisati dzaitwa vakavimbisa kuti vachaedza kuti vagadzirise nyaya yekushaikwa kwemari mumabhanga uyezve vakurudzira vari mabhizimusi kuti vasangewanikwe vachikwidza mitengo yezvinhu ndati nemuchidimbu ndizvo zvakakosha zvabuda mumusangano iwoyu
vanhu vazvitambira sei izvi nokuti ndinorangarira kuti madzimai anga achida kutaura nyaya yomutevedzero womutungamiri vanhu vatambira sei zvese zvaitika mukongresi inhasi
vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti vamunangagwa vachatoma vatevedzeri vavo asi vanhu vazhinji varatidza kutsutsumwa zvikuru nevachitiwo vanonokerwa nekuti vamunangagwa havana kutora danho irori rekuzivisa vatevedzeri vavo asi vafarawo zvikuru kuti vamunangagwa vari kusimbaradza zvikuru nyaya dzakanangana dzinobata upenyu hweveruzhinji dzakafanana nekushayikwa kuri kuitwa mari mabhanga dzavati vachaona zvekuita nechimbi chimbi kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana cheuviri mukati meupenyu hwavo
wombomira ipapo usabva pafoni ndichadzoka kwauri iko zvino toda kuti tigonzwa kuna dokita wangu Mazodze vanoongororavo zvematongerwo enyika vari munew york Dr. Mazodze muripo here?
Ndiripo zvangu makadi.
Aiwa tiripo isu makadini zvenyu. Tanga tichida kunzwawo kuti imunoona sei mafambiro aita Congress yezanu pf nhasi izvi.
Congress yezanu pf yapera iyi tinoona kuti yangotsinira zvanga zviri kuramba zvichiitika zviya nokuti tikatarisa tingangoti mauto zvaari kuramba achikuenderera mberi. Nezvaanga achiita uye tinoona kuti chikwata kana kuti chidimbu chezanu pf chimedu chezanu pf faction yavo yelacosta ndoyangotora zvemaposition aya tokuona kuti vakwana victor matema danda tiri kuona vana major general engelbert rugeje avo vakanga vachishanda zvikuru pasarudzo dzakaitwa muna 2013 vari kumasvingo uko saka wamuna kwa kutuwa zine msoro tisinga zivu kutipano zogu na hiriku zita kutisimudiri zifande zema taonri ya wanaita
munofu nga nyuso kuwena kwenye kuti timu la Coast Meji 40 muzganu PF ya Sara ilipoi munoona kuti vachabatana vakashanda zvakanaka vese here kana totarisa kumborwisa na kwavanga vachiita nguva yese inoi.
Zvatingangotaurisa ndezvekuti maonero andiri kuita ndeyekuti pari kushanda Coast at police or annihilation yeG40 at the moment, even though zvavo vamunangagwa the civilian face of the military vachitaura iwo vachiti toda we don't want to be vindictive, we don't want to be retributive, but we can still see kuti those hazvo zviri kuitika practically ndozve kutongoitika zvekuti hationi kuti vachakwatanga vachibatana. Zvinogona kuzoti netsei kubatana kwavo zvinogona nge zvichizopawo mukana kune mapato anopikisa kuti akunde musarudzo, asi zvisinei chinongosvika ndechekuti kuzohwina election nokuhwina power ndo panongori dambudziko munyika yedu yeZimbabwe.
Imi munofunga kuti vebato riri kutonga iri vangaita chinyi kuti veG40 vanyatsodzoka vapinde vashande vese pamwe chete zvakanaka? Chii chinofanira kuitwa? Nokuti kuyengana kwavanga vakuita kwakadzika maningi, saka iko zvino chii chavanofanira kuita mativi ose, chii chavangaita kuti vabatane zvekare?
Chavanga vachifanira kuti vaite sezve ZANU-PF kazvida kubatana kwanga kuri kuregererana, asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ava vakarwa zvakanyanyisa. Ndosaka tichikurudzira kuti kana vanhu vachinge vachiita zvematongerwo enyika ngavawanike vachisiya peukama, nokuti iwo vamunangagwevavo vanga vava kutourayiwavo vese, havanga vava kudzimba mabasa zvinongosiyana siyana, vamwe vachidzingawo musangano wezanupf sekesa vanhu vakafanana namatema dada vada kutsvangwa avo havasi vanhu vanozombofa vakada kunzwa nezvechinhu chinonzi G40. Saka chero vamunangagwa vakada kunzwisisa, asi tikaona kuti mamhanyiro avanga vachiitawo pai vachimbodeedza vachinzi bhodha jamba, hationi kubatana kwavo kuchizouya zvakare. Uyewo tichitarisawo sezanupf yacho, handioni kuti vana vezimbabwe vangaita chishure chekuti vezanupf vabatane, nokuti vana vezimbabwe kubatana kwezanupf hachisi chishuviro chavo, nokuti vanhu vazhinji havachade zvezanupf. Asi ndo zviripo zvazvo nguva inoiyi, saka vanhu havana chishuro chezve, saka zvakare zvichiri kuti vabatane.
Dr Mazoze, tinotenda chaizvo namashoko enyu, tinotenda chaizvo. Thomas, uchiripo here apa vamwe vangu?
Ndiripo mukoma tanonoka hwade. Ndingada kuti vateereri vazive zvakare kuti panga pachiitwa musangano uyu paita murume asungwa nemasoja anga akatakura chinyorwa changa chakanzi Munangagwa killed my friend, zvichireva kuti Munangagwa akauraya shamwari yangu. Chinova chinhu chaita kuti vanhu vazhinji vakadzike kuti munhu awanepi chivimbi chekuuya pamusangano wakadai achizoratidzira pamusangano iwoyu.
Asungwa namasoja kwete namapurisa?
Asungwa nemasoja ndokubva azoendeswa mumaoko emapurisa. Kutaura kuno hatizivi kuti azofamba sei, sezvo vamunangagwa vanga vava kutaura nguva yaanga atorwa nemapurisa, saka hatisi kuziva kuti aendeswa kukamba here kana kuti zvazofamba sei.